Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 7 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vamogenitsvangirai vanoshoropodza mhirizhonga yakaitika mubato ravo kuulawayo nezuro vachiti achawanikwa aine mhosva achatorerwa matano. Vamwe vakuru vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vari kuronga kubuda mubato iri nekuda kwekupokana nemubatanidzwa weMDC Alliance. Vagari vekumaruwa edunhu remasvingo vonyunyuta nezvavanoti zviri kuitwa nemamwe madzishe zvokuti vanyorese kuitira kuzovhotera ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMovement for Democratic Change vamogenitsvangirai vashoropodza mhirizhonga yakaitika kumahofisi ebato ravo kuulawayo nezuro uko kwakarohwa vamwe vatungamiri vebato iri. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti mafaro avo ekubatana nemamwe mapato anopikisa vachiumba MDC Alliance agurisirwa panzira nekuda kwemhirizhonga yakaitika iyi. Vatsvangirai vati havadi zvemhirizhonga mubato ravo, vakati kunyange zvazvo mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, ivo sebato vari kuitawo tsvagiridzo dzavo. Vati kana pane nhengo dzavo dzakakonzera mhirizhonga iyi, dzicharangwa nebato ravo zvakaomarara.
Nyaya yezvakaitika kuBruwer zvinhu zvinofanira kutsoropodzwa nomunhu wese anoziva kuti violence atidi muMDC. Isusu seMDC kubva patakaberekwa 17 years ago tisu tatitova mavictims eviolence. Vanhu vakaurawa, vanhu vakarepwa, vanhu vakapisirwa misha. I can't go on. So kuti isu tigoonekwa futi tirisu vanhu vanoita violence especially against your senior leadership like vice president hazvibvumirwi izvozvo. So ndinongoti nini zvakaitika kuBruwer hazvifani kuonekwa zve, ende tiri kuteera vanhu vacho. Kana taane vanhu ivavo tichazodhira navo kana taziva kuti uyu akaita zvakati, uyu akaita zvakati. Hatiti zvefembera fembera.
Vakarohwa kuBulawayo vanosanganisira mumwe wavatevedzeri vavatsvangirai Mozvare Tokozanikupe nasachigaro webato iri vaLove Momoyo. Vatungamiriri ava vaiva sipo pakaparurwa mubatanidzwa wemapato anopikisa nemugovera. Vachibvunzwa kuti vatungamiriri vebato reMDC vari kuwirirana here nezvemubatanidzwa, vatsvangirai vati vakaita chibvumirano sebato chinosunga vatsigiri neutungamiriri wese.
Motovabvunza iwo, asi chandoziva ndechokuti hakuna chinhu chinoitwa muMDC chisina collective responsibility. Takaenda kucouncil, takaenda kumaorgans ese for the whole year tichitaura nyaya iyi. Last Friday takaita council panapa tikaadoptana, ndo zvataakuita. Saka kana zvazvimwewo izvi zvazvokuti munovabvunza iwo, but ndoziva kuti munhu ari bound necollective decision yatinoita ita.
Mhirizhonga yakaitwa kubato reMDCT yashorwawo zvikuru nemasangano anokurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project Mushare Justina Mukoko vati havatarisirei kuti kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika kugadziriswe nemhirizhonga, kunyanya nyika yadongororera sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinovimba kuti pane dzimwe nzira zvinogona kushandiswa kugadzirisa kusawirirana, asi kusawirirana hakugone kunge kuchigadziriswa mhirizhonga. tiri kukumbirisa zvikuru kune vematatu ezvematongerwo enyika kuti paine kugadzirira sarudzo yegore rinouya. Zvakakosha kuti tipinde musarudzo iyi zvese zvinenge zvichiitwa zvichiitwa murunyararo.
Kunyange zvazvo vatsvangirai vati bato ravo harikurudziri mhirizhonga. Muzvare Mukoko vati matanho achatorwa nebato reMDCT kune vakaita mhirizhonga ndiwo acharatidza kuti bato iri rakamira papi panyaya yemhirizhonga.
Tichaona kuti zvaitika izvi zvichaongororwa sei.
MDCT yakabatana nemamwe mapato matanhatu nemugovera kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchakwikwidzana neZANU-PF musarudzo dza2018 uchitungamirirwa navatsvangirai. Mutungamiriri weMDCT uyo atiwo vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanoda kusvibisa zita rebato pamwe nemubatanidzwa uyu asi vati zvazvisi kuzobudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mushure memhirizhonga mubato reMDCT, mubato iri munonzi mave nezinyekenyeke zvakare, vamwe vakuru vakuru varo vachinzi vave kufunga kubuda. Mutoro wedenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva nezviri kuitika vanoti vakuru vakuru ava avo vanosanganisira mumwe wevateedzeri vebato iri Muzvare Tokozani Kupe, sachigaro webato iri vaLove Momoyo pamwe nemurongi wemabasa vaBedniko Bebe vakatora chisungo chekushora mubatanidzwa weMDC Alliance wakapindwa nebato ravo reMDCT nemamwe mapato anopikisa uyo wakaparurwa zviri pamutemo nemusi wemugovera muHarare. Vatatu ava nevamwe vatsigiri vavo vasiri kudawo zvemubatanidzwa vaive vasipo pachiitiko ichi uye vakaita musangano nezuro pamahofisi ebato reMDCT muBulawayo. Musangano uyu wakambovhiringidzwa nemhirizhonga apo vamwe vanonzi ndevamwe vechidiki vebato reMDCT vakasvika pamusangano uyu vachibvunzurudza vaivepo kuti waive wei. Studio 7 yaedza kunzwa kubva kuna Muzvare Kupe asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vanoziva zviri kuitika ava avo vasina kuda kudomwa nemazita kana kubuda pamhepo vanoti chimwe chezvisungo zvakaitwa pamusangano uyu ndechekuti vasingafare nemubatanidzwa uyu vabude mubato reMDCT vavambe ravo rinotungamirwa naMuzvare Kupe vamoyo navabhebhe vari vatevedzeri vavo. Muzvare Kupe vakagara vabuda pachena kuti havafarire mubatanidzwa weMDCT nemamwe mapato kunyanya mumatunhu eMateveland umo vanoti bato iri rine vatsigiri vakakwana. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tavita Kumalo vati zvakaitwa nebato ravo izvi ndizvo zvakabvumiranwa nevakawanda mubato.
Zviri kunzwika izvozvo kuti kune vamwe vakuru vasingabvumirani nezvecoalition asi nyaya iri pano ndeyekuti 2014 bato reMDC rakaenda kucongress. One of the resolutions yakabudiswa nevanhu ndeyekuti President Tsvangirai ngavatangise nyaya yecoalition. Asi vata vasati vatanga izvozvo vanofanira kuita sei kumbotendera Zimbabwe yese vachibvunza and vakapuwa mandate yokuti vakapedza izvozvo vogara pazoita coalition.
Muzvare Kumalo vati havasati vave neruzivo rwakakwana nezvakaitika pamusangano wakaitwa nevamwe vavo nezuro muBulawayo asi vati bato ravo richaita ongororo munguva pfupi inotevera.
Sisebato tichirumboongorora kuti tihwisise kuti chichaitika uye ndiani aitei. Asi tichitaura izvozvi tiri kuti isusu pari zvino tichambonangana nenyani mwana watazvara uyu nesaturday wecoalition kuti tinunure vana vemuzimbabwe vabve mutsaona yavapinda iyi yemakore ese 37 vachingotambura.
Sachigaro webato vamoyo varamba mashoko ekuti vari kuronga kubuda muMDCT vachinoumba bato ravo vari vatatu. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti hapana asingazive kuti mubato ravo hamuna kuwirirana pamusoro penyaya yekumba mubatanidzwa. Vati musangano wavakaita nezuro waive wekuzeya nezvemubatanidzwa uyu. Zvigaro zvinonzi zvakapiwa kubato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye nzira yekuenda mberi kuti vagadzirise nyaya iyi. Vamoyo vati vanotarisira kuti sebato vachagadzirisa matambudziko aya nekukasika. Zvichakadaro mutauriri webato rezapo vapitule Maposa vanoti zvakanaka chose kuti vemapato anopikisa vabatane asi iwo havaone mubatanidzwa weMDC Alliance uri mubatanidzwa chaiwo wemapato anopikisa.
Chinhu chakanaka kuti vanhu vanokwanisa kudzokererana mushure mekunge varwa, saka tinovakorokotedza asi hatisati taona mubatanidzwa wemapato ese anopikisa. Zvatiri kuona tine kode iyo yatiri memba sezapo aina kukwanisa kuunganidza vese mapata anopikisa. Sati rikutarisira kuti sezvo vabatana kudaro, maybe tingachitaura nezvekuti tingabatana sei semapato ese anopikisa.
Vanhu vakawanda vanoti mapato anopikisa angakwanisa kukunda bato riri kutonga reZANU PF chete kana akaita mubatanidzwa unosanganisa mapato ose, kunyanya ayo anofungidzirwa kuti ane rutsigiro rwakati kurei, akadai seZAPU neNational People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mutungamiri weMDCT vamogeni tsvangirai vakabatana nemamwe mapato anopikisa kuti vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya. Vakabatana vachiti yakwana nguva yekuti vayambudze ruzhinji rweZimbabwe kubva munyatwa yaRuri. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Vatsvangirai vakasaindira nachibvumirano chemushandira pamwe neMDC inotungamirwa navawashman Ncuve, People's Democratic Party inotungamirwa navatendai Biti, Transform Zimbabwe inotungamirwa navajacob Ngarivume, bato reMCD rinotungamirwa navamathias Guchutu, bato reZimbabwe People First rinotungamirwa navaagripa Mutambara pamwe neZANU Ndonga. Mapato aya akasarudza vatsvangirai kuti vave ivo vachakwikwidza navaRobert Mugabe. Vakamirira mubatanidzwa uri kudaidzwa kuti MDC Alliance uyu. Vachitaura pamusangano uyu uyo wakapindwa nezviuru zvevatsigiri vebato iri pamwe nevatsigiri vemamwe mapato aya wakaitirwa muZimbabwe Grounds musha weHighfield, vatsvangirai vakati kubatana kwavakaita nemamwe mapato kunovapa mukana wakakura wekukunda musarudzo, sezvo vachiti chara chimwe hachitswanye inda. Vakaenderera mberi vachiti kuumbwa kwemubatanidzwa uyu hakuzi kwekupanana zvigaro chete, asi kuti vaedze kupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika.
Zivai kuti siti iyoyo ndeye vana veZimbabwe, kwete yako, ani muri kuzvinzwa? Ehe, ndiri kuda kuti bvise mweya. Sometimes Saturday anongouyawo oana pokupinda napo. Isusu kuno takazodai ndotoseka zvangu kuti vatsa vetsamba muroi kuukurwa nembwa musi waanotanga kunoroya. Ko objective yatinayo inobandira kubatsisa kubatsira munhu wese hausi kuiona.
VaMutambara vakatiwo vanoziva chikiribidi chese chaiitwa neZANU PF musarudzo dzapfuura, zvekuti ZANU PF haina mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya. VaNcuve vakatiwo kubatana kwavakaita kwavapa mukana wekudzokera kunopedzisa basa ravakavamba navatsvangirai muna 1999 pakaumbwa MDC. Vakatora mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rweZimbabwe nekumbopatsanurana kwavakaita navatsvangirai.
Takabvumirana on the 5 priority issues
ku Women's Bureau in 1999. We are going back to those 5 priorities. Leadership yes, ZCTU yakati they will write the manifesto for us, but manifesto yacho takainyora in 1999. Zvakaitika is that we diverted from that agenda for change. We made mistakes along the way, and we must admit before you today and say we are sorry for those mistakes that we made. Chenja, maitiro, kukola, izenzo.
Zvichakadai, vabiti vakati upfumi hwenyika hwaenda kumawere, zvekuti zvave kutoda zvekuita garirane kuti sangane kuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso. Vatsvangirai vakatiwo mamwe mapato asina kupinda muchibvumirano ichi achine mukana wokuita izvi pamberi pesarudzo. Akafanobata chigaro chemunyori mubato reNational People's Party riri kufanotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vaGift Nyandoro vanoti havana kuenda kuchiitiko ichi sezvo vachiti vakanga vasina kukokwa. VaNyandoro vanoti zvisinei bato ravo richaramba richiita nhaurirano neMDCT dzekumba mubatanidzwa wakasimba pamberi pesarudzo. Zvichakadai, mumwe mugari weMuHarare muzvare Clarence Mabika vanoti mapato ose asina kupinda mubatanidzwa weMDC Alliance anofanira kuti abatane navatsvangirai nevamwe vavo kwete kuita chinya chegurwe.
tunoda kuti mapato aya anopikisana aya abatane kuitira kuti vakundewo mugabe pamaelection ari kuteera aya because zvanyanya mani izvi zviri kuitika isusu tikuda kuti nyika yedu ibudirire ienderere mberi
mapato akaomba mubatanidzwa wemdc alliance aya anoti kwasara kuti vagare pasi vogadzira hwaro hwekuti votsvaga sei rutsigiro pamwe nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira mubatanidzwa uyu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musarudzo dziri kuteverwa zvakanyanya muAfrica yose, mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta mangwana vari kukwikwidzana navaRaila Odinga vavagara vachikwikwidzana navo kwenguva yakareba. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuve makwikwi akasimba. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raita musangano nevatori venhau muJohannesburg, South Africa nhasi wekuziya nyaya yemusangano wesangano resadhiki wepagore kana kuti summit. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma ndo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvesa chigaro wesangano iri kubva kuna Mambo Muswati wechitatu. Musangano uyu uri kupawo mukana vatungamiri venyika dzemusadhiki kuonekana navaEduardo dos Santos vakatungamira nyika yeAngola kubva muna 1978. Human Rights Watch yakurudzirawo vatungamiri veSadhiki kuti vazive nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika dzinoti Mozambique, Zimbabwe neSwaziland. Sangano iri rinoti kunyange Sadhiki yasvika makore makumi maviri nemashanu, nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu iri kuenderera mberi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga.
Musangano wataita wanga wakanangana nekuturira kuvatungamiri veSadhaki nekuvapepeti venhau dambudziko rekuti Zimbabwe haisati yanyatsosvika pakanaka pakugadzirira sarudzo dzakanaka nekuti mauto vasori nemapurisa vamwe vacho vanopindira mune zvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvakarewo vachitora mativi mumakakatano ari kuitwa ekuti ndiani achatora masimba kana vamugabe vosiya basa kuzanu PF nekuhurumende. Saka takatichionesa vatungamiri veSadhaki kuti kana voita musangano wavo ngavacherechedze vaone kuti pave nerunyararo, pave nekutevedzwa kwemutemo mukati meZimbabwe.
Musangano waitwa neHuman Rights Watch chete here kana kuti muri kushandawo nevamwe?
Hongu musangano wanga wachiitwa neHuman Rights Watch yega, asi tiri kushanda nemasangano akawanda chaizvo.
Saka gwaro renyiri muri kuriendesa kuhurumende yeZimbabwe neSadhakiwo here?
Hongu tichasvitsa kuhurumende yeZimbabwe neSadhaki, zvakarewo ticharamba tichivayeuchidza pavanozogadzira boka reSadhaki rinoenda kunocherechedza sarudzo muZimbabwe kana kuti kunocherechedza gadziriro dzesarudzo. Tinovapa zvakare gwaro iroro kuti vazive kuti ndezvipi zvekutarisa mukati meZimbabwe, matambudziko aripo ndeapi. Zvakarewo pane nyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota, kana kuti sangano reZeki rinotungamira nyaya dzekuvhota kuZimbabwe kuti rakwanisa here zvakanaka kugadzirira sarudzo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reNational AIDS Council riri kutsutsumwa nenyaya yekuti vemahotera vachabvumidzwa kupa vanhu vanopinda mumahotera avo makondomu pachena senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hweHIV, zvichitevera zvichemo zvakapiwa nevanoshanya kubva kunyika dzechitendero chechimuslim. Mutoro wedu enhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi.
Mumahotera senzvimbo dzinowanzosasanirwa nevakawanda, mange muchiiswa makondomu senzira yekudzivirira kupararira kweHIV, asi izvi zvakamiswa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge vechitendero chechimuslim vatsutsumwa nazvo. Mumwe mukuru muNational AIDS Council vaAmin Mpofu vanoti izvi zvave kukanganisa mabasa avo ekurwisana neHIV AIDS. Sachigaro veSupreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Duwa vanoti, ichokwadi kuti vechitendero chechiMuslim havafariri zvekuti makondom aiswe mahotera vachiti izvi zvange zvave kuitwa nemamwe mahotera muZimbabwe. Vanoti kukurudzira kushandiswa kwemakondom kukurudzira upombwe.
Isusu kwatiri manje hatiti use condoms because Mwari akataura kuti upombwe hauniwe. Tika tichisevesai condom, we are promoting kuti aiwa ichisiya asi itaine nzira iyi. Saka Qurani inotitaurira isusu clearly kuti usaite cheupombwe.
Sheikh Duwa vanoti chitendero chavo chinosungira kuti vanhu vasaite zvechipfambi, vamire nemuduwa mumwe chete uye vasapinde-pinde. Vachiti izvi ndizvo zvaita kuti HIV isapararire zvakanyanya munyika dzechiMuslim. Vanoti kunyange hazvo mahotera mazhinji asina makondom, pachine zvakawanda zviri kuitika maari zvisingafadze.
Mahotels avo, they are not observing international standards. Mamwe acho akawanda acho. One munoona imomo, mamwe acho achisiri mahotera, ava manightclub. Muchiona mamwe acho akuitwa yekubhukiswa 1 hour. Zvino zvongoti munhu anouya uko necheupombwe chake 1 hour. Arova obuda. There we as Muslims, we cannot entertain such places.
Vanotiwo vanonzwisa basa reNational AIDS Council, asi zvakakosha kuti veNational AIDS Council pamwe nevemahotera vashande nezvitendero zvose pazvirongwa zvavo mubasa ravo kuitira kuti vanhu vese vafare. Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti zvirongwa zveNational AIDS Council kusanganisira chekupa vanhu makondom zvakakosha chose mukurwisana neHIV uye zvinofanira kuremekedzwa nevanhu vose. Dr. Gwinji vanoti hausi mutemo wehurumende wekuti mahotera asave nemakondom.
Hausi mutemo wehurumende, ndimutemo unoshanda mukuru mutemo wemuno. Zvinenge zvichingoti kana makaitawo muenzi munoita adjustment inoenderana nomuenzi, asi paanobva munosara muchiita kazvamunofanira kuita. Havasi vese vaenzi vasingati kuvaona makondomu iyaya. Saka tinenge tichikumbira vanotiranira mahotera achona aya kuti vaite maadjustment yavo vakananganawo nethe national program, but at the same time taking care of their visitors. These visitors come and go to specific rooms which they can then clear of those things.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vachisungirwa kushandisa makondom, makondomu aya haafaniri kuva pose pose mumahotera. Zvichakadai, mukuru weZimbabwe Council for Tourism, iyo inomirira vane makambani anoona nezvevashandi kusanganisira mahotera, vaTeach Wingwiri vati sangano ravo rinotsigira zvikuru basa reNational AIDS Council uye vakazvipira kuita zvese zvinoita kuti nyika ifambire mberi mukudzivirira zvirwere. Vati handi nyaya yevanhu vanobva kunze chete iri kuita kuti vemahotera vasaise makondom, vachiti mahotera inzvimbo dzinopindwa nemhuri, nekudaro makondom haafaniri kuonekwa pese pese. VaHwingwiri vatiwo vanhu havarambidzwe kushandisa makondom uye mamwe mahotera anotori nezvitoro zvinotengesa makondom nezvimwe. Pataenda pamhepo, tange tisati tanzwa kubva kubazi rezvekushanyirwa kwenyika, umbowo kubva kuUNAIDS hunoratidza kuti nyika idzi dzine vanhu vashomanana vane HIV kana zvichienzaniswa nenyika dzemusub-Saharan Africa dzakaita seZimbabwe, uko vanhu zvikamu 10 kubva muzana zvevanhu vese vaine HIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chiri kupemberera kukunda kwacho mumutambo wacho wekutanga mumitambo mitanhatu panguva yemakunda neCastle Lager Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iye.
Chikwata chekumaruwa emhondorongezi chengezi Platinum Stars chadzokera pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League pamusoro peChicken Inn. Mushure mekufamba nekunotora mapoints ese matatu apo chakashanya kuLuvebe Stadium kwachakanorova Haumine 2-1. Zvibodzwa zvakabva kuna Patson Jaure naTerence Dzukamanja zvakapinza ngezi Platinum Stars mapoints makumi mana, point imwe chete pamusoro peChicken Inn iyo yakanoita mangange 0-0 neFC Platinum apo yakashanya kumandava Stadium nemugovera. Asi vari kunyanyofara nezvakaitika mukupera kwesvondo ndeve mumhuri yemakepe-kepe mushure mekunge chikwata chavo cheCapes United chakazokundawo nekudambura ZPC Kariba 1-0. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi va Innocent Mtena vanoti chitima cheCapes United chave munzira kunotora mukombe weligi zvekare.
Kwata chedu chachakaomerwa nguva yapfuura saka kuina vachakaita takutarisira kuti better days are coming for us. Tikaramba tichiwina pamwe tinopedzera kuti takumusoro kwane dzimwe timu.
Asi makepekepe haasi kubuda munharaunda yezvikwata zvakatarisana nenjodzi yokubuda munhabwu yepamusorosoro sezvo ichiri pachinhano chegumi nenhanhatu mapoints matatu pasi pechikwata chairi kutevera chehwange icho chine mapoints makumi maviri. Asi vavakidzani vavo veDynamos vari kuenderera mberi nechinangwa chavo chekutora mukombe mukuru uyu mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chakabva kuna captain wavo Ocean mushure. Asi vaive pamutambo uyu vanobvuma kuti Black Rhinos yakatamba zvinodakadza zvekuti yaikodzera kubuda kana nepoint imwe chete zvayo, asi izvi zvakaramba. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kufara zvikuru nekuwedzera mamwe mapoints matatu.
Zvinofadza zvikuru kuti takwanisa kuatora. Tinototenda Ishe kuti nenyasha dzavo tawanikwa tichitora 3 points pamutambo wanga wakaoma kudai.
Asi murairidzi weBlack Rhinos Stanford Sticks Mtizwa ari kuchema nezvibodzwa zviri kupinda mambure avo achiti iye izvi zvinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vasarambe vachiwira pasi.
Nemitambo yatatamba miviri neiyi yechitatu taona tichigohweswa zvibodzwa zvinokwana kuita zvisere, saka tiri kuti difensi iyoyi tinoda kusenza nayo zvakaomarara kuti idzokere panga iri pekutanga.
Uyu wave mutambo wechitatu wakateverana Black Rhinos ichizvamburwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tomboenda kuna Mavelas Musanganya wewe Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Regai timboverenga zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepaWhatsApp yeStudio 7. Ini ndinonzi Governor Gwidibira, ndinobva kwaMtoko East Ward 18, ndiri mutauriri weMarsh East mubato reMDCT. Ndinoti kuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance wakanaka zvikuru. Tinozvitenda chose zvakaitwa nemapato akapinda mumubatanidzwa uyu. Avo vari kuda kubuda mubato reMDCT nekuda kwemubatanidzwa uyu ngavaende nguva ichipo. Vatengesi vanhu ivava ngavaende kuzano PF kwete kuda kusvibisa mutungamiri wedu vatsvangirai. Tawanda Chipote anoti izvi zvinoratidza kurongeka kwevana wemhuri imwe chete. Ko, chakaita kuti varwe vari vebato rimwe chete chii? Ronald Chakavanga ari kuJohannesburg anoti MDC hakuna kwainosvika nezvemubatanidzwa. Iko zvino vorwisana vega, asi vanogara vachitiza noPF ndiyo inoita zvemirizhonga. Mukoma Smart vari kuzvishava nevanoti isu maZimbabweans hatina rimwe shoko ratichateerera pane zviri kuitwa nemapato anopi. Chatinoda kunzwa ndechekuti Morgan Tsvangirai chete tovhotera ipapo. Vamwe vari kunyorawo vachiti happy birthday itaidza mara uyo akatsakatika makore apfuura. Nhasi birthday rake rarangarirwa nehama neshamwari dzake muHarare. Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musa kangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika mubato reMDCT zvichitevera mhirizhonga yakaitika nezuro kuvulawayo pamwe nekuumbwa kwemubatanidzwa weMDC Alliance. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoshoropodza mhirizhonga yakaitika mubato ravo kuvulawayo nezuro. Vamwe vakuru mubato reMDCT vanoramba mashoko ekuti vave kuronga kubuda mubato iri. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu anokone kaine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande nantunga milinkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhla ka 7 ngwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu khanya bazisele bayenza into yabo abayaziyo. Njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu abo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshe esima lezinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi.
Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshayo khona iziphathamandla zebandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe.
Sibona amapolisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. Izeki iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe lezanu-PF. Abakwanisa ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi iZimbabwe kayikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Abe-National AIDS Council bathi bakhathazekile kakhulu ngodaba lokukhitshwa kwamakhondomu emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesiMoslem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesole udlakela oluqhamuke izolo kobulawayo lapho kutshawe khona inkokheli ebalisa umsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu luqhamuke emahofisini ebandla leli lapho inkokheli ebalisa uKhuphe umqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe lomgcini sihlalo umnumzana Love Momoyo labanye kade behlezi khona. Intsha engene kulomhlangano ibulele amafasteli lenye impahla ehofisini le. Umnumzana Tsvangirai utshele intatheli izindaba ukuthi uyabasola kakhulu abahlasele amahofisi la njalo wathi ibandla licwayisisa ngokwenzakeleyo ngenjongo yokuthatha amanyathelo alukhuni kulabo abazatholakala belecala lokwenza lobo budlwangudlwangu. Konke lokhu okwenzakeleyo kuthethwe imifanekiso kamabonakude. Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Love Momoyo utshele iStudio 7 ukuthi bebesenza umhlangano ohlaselwe bexoxisana ngodaba lokungena kumanyano.
Bathe sebebona ukuthi hayi akade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazimisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshe esitima lezinto eziningi sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi izinto ezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kulalo yedwa okuphindezeleyo kulokho bekusenzakala. Bona ibade bejika amatshe bavulala sibili kakhulu amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bacatsha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapho ade bevele khona sibabona bangele kayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukulwisana nezanu lokudlawudlawo kwedlula konoko. Asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region
linabelingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare.
Mina ngangihambanga eHarare ngangisoze ngikhulumele ukhuphe ngibhebhe mina ngikwami ngahambanga eHarare ngenxa yokuthi kulezi zinto iphathi ezaziyo besisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami uPresident wami uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kule nto engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho kuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMathebeleni South.
Hello ke ngumnumzana la Momo yomgcini isihlalo webandla leMDCT ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje ibandla leMDCT lithi udlakela olwenzakale kobulawayo alutshengisi isimo sebandla osekuyikho okukhulunywa ngabanengi. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo othi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababangele ubudlwangudlwangu lobo.
Izolo kuthiwa bekulomhlangano eBulawayo province lapha kade kulo vice president umama national chair ubaba uLove Momoyo national organizer ubaba waseNico Bebe behlanganyela ama-provinces amathathu amandulo kwaba nokuvundlangudlwangu obenzakeleyo. So thina njengabandla kwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani ngeni sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla yukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithiwe lethi bandla kasivumelani lazo njani kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwabisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngkhona njani ngeni sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo ukuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesingakwazi-ke kwesimele sikucubungule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi sicubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani kwakhathesi?
Hayo kathesi ngesabatha besihlangene esigodleni saseHarare eHighfields lapha okuhlangene khona amabandla ngokukhaphikisayo bekulamandla lapo bekunamabandla ayi-9 kanti banikisile ukubhala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu zenze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uZulu wonke ebandle lapho ukuthi umanyano usukhona njalo sikhuthaza nalama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusona udubo olokuthi ngolomuntu oyedwa njalo athi ulo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende besonke sikhona akunanto yaphumayo.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Kunjalo nje uZulu weMandebeleni kanye labenhlanganiso ezizimeleyo sebeswele kakhulu udlakela lweMDCT lolu kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu bamanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo lisola kakhulu abasakhulayo be-MDCT abasuke eHarare abayibo ababikwa bengabe beqale lolu dlakela. Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ene-PDP uMnumzana Kucacaphulu ngomunye wabasole kakhulu lolu dlakela.
Ubudlwangudlwangu obufana nalobuyana obubonakale izolo abuvumakali njalo kwabufuneki. Akula muntu oyinkokheli ofuna ukukhokhela abantu bezimbabwe ongavunyelwa ukuthi akhokhele ongenza i-violence efana naleya. Ukuthi kubuye abantu bevela eHarare begqoke amabharethi nama-uniform egugurawonye bezotshaya abantu lapha kwelamandebele asiyonto esingayivuma noma nanini. It's unacceptable, it must be denounced.
Umkondisi we hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mubambi, uthe kusagcekeni ukuthi kukhona okungamanga kuhle ebandleni le MDCT.
Kusegcekeni ukuthi ku-MDCT hayi kule problem enkulu esingabe kuphela thina kuphela esingekho phakathi ku-MDCT esingayaziyo. Siyabakhuthaza ukuthi abe-MDCT kabalungise indlu yabo, bafake indlu yabo ku-order ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence le-leadership yabo.
Umkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena uthi aluba mangalisi lolu dlakela ngoba ngo-2005 bachayana njalo kuze kube nokuxexebuka elinye icele elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube.
Kawusimangalisi thina njengebandla leMthokazi Republic Party ngoba iMDC ayikuqali lokhu bakwenzile ngo-2005 eHarvest House khona leHarare lapho besehlukana khona naboWelshman Ncube kwaliwa kwaba lithuli. Kodwa into esidanisayo ukuthi kuthunyelwa abantu all the way from Harare ukuzochaya abantu bakithi lapha kobulawayo. Sithina abantu bakithi abanjengabothokozani Khuphi laboWelshman Ncube ngabe bayananzelela ukuthi abantu beMpumalanga bazobasebenzisa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Joshua Mzacangulube yena usole umkhokheli weMDCT ngokwakhe umnumzana Morgan Tswangirai.
Sikubeka sitiyisana sanamtshato wezinja okutshengisela ukuthi lowo umongameli we-MDC uTswangirai yena ngokwakhe ngumuntu olotyuku, umuntu ongeke walikhokhela ilizwe ngoba yena usetshengisele ukuthi angaba ngumuntu ongadlula even yena umgabe ngokwakhe ngobukhokheli alabo.
Ibandla le-MDCT lethule imibiko lisola udlakela lwayizolo bethi loba amapholisa esecubungula lolu dlakela labo njengebandla abavumelani lokwenzakale izolo njalo ozafumana elecala uzajeziswa kulandela imithetho yebandla. UZulu uyasola kakhulu ukuxokozela okube khona phakathi kwamalunga e-MDCT bethi kuzabanyela ukungavotelwa kukhetho oluzayo ibandla leZANU-PF lihleli Ncube. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kwethulwe iziphathamandla zalinhlanganiso emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ukungalandelwa kwesisekelo sombuso esitsha lokusetshenziswa kwengatsha zikahulumende njengengatsha zeZANU-PF kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe ngomnyaka ozayo luyabe lungakhululekanga. Njengoba ke iSADC izaqhuba umhlangano wayo kwele South Africa liviki, umqondisi enhlanganisweni ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Dewa Mavinga uthi linhlanganiso ilomlando wokubamba ngamandla eZimbabwe ukuthi ihloniphe amalungelo oluntu.
Sibona amapholisa, amasoja, lama-CIO bonke bafuna umgabe kuphela, abafuna ama-opposition. Nxa kunjalo siyabona ukuthi abantu bazotshaywa. IZEC, iZimbabwe Electoral Commission layo futhi iyahamba lo mgabe leZANU-PF. Abakwanisi ukuthi bayenze lokhu kuseyo emthethweni.
Nkosikazi Mawusi Segun laye oyisiphathamandla salinhlanganiso uthi ukusetshenziswa kokudla njengesikhali sokuthi abalambayo bavotele iZANU-PF ngokunye ukwephula amalungelo oluntu. Nkosikazi Segun uthi enye into abakhathazeke ngayo elakho kubangela ingxabangxoza yokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni impila kahle kamungameli Mgabe.
So when we raise, you know, issues of age and health, it is how all of that can impact.
Nxa sikhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli lempila kahle yakhe, sikhangela ukuthi lokhu kuncindezela njani amalungelo oluntu lweZimbabwe, ilungelo lokuzikhethela umuntu abamfunayo, ilungelo lokuhlala elizweni elilokuthula. Akucabange ukuthi yini engenzakala nxa umongameli Mugabe engavuka esegula okwedlulisa amalawulo.
Esekhuluma ngodlakela olwenzeka manje eZimbabwe kugoqela ukutshiswa kwezindlu lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo, umnumzana Mavinga uthi lokhu kuzabangela kwesaba ebantwini bese kwephula ilungelo labo lokuvotela umuntu abamfunayo. Uye futhi wasola kakhulu udlakela oluphuma ngitsho lasemabandleni aphikisayo kugoqela ele-MDC.
tinasiti hayi uyabona i-violence asifuni njalo njalo i-violence yenza ukuthi ama elections ave angahambanga kakuhle. I-violence evela ku-MDC evela ku-ZANU-PF lakumapolisa labanye, asifuni i-violence. Umuntu wonke kumele athi i-violence asiyifuni.
Kulumbiko inhlanganiso le ibe yasola njalo amazwe abalisa i-Angola, i-Mozambique kanye le-South Africa isithi lakula mazwe kukhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu. I-SADC yona ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo kusukela ngolwesine bese kusithi mhlaka 19 no-20 kube umhlangano omkhulu ongenwa ngumongameli bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla le-MDC kobulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uThokozani Nkosazana Thokozani Khuphe.
Thumelani text message ngenombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende lakwele South Africa azavota kusasa esekela kumbe ephikisa ukuthi uMongameli Jacob Zuma amiswe umsebenzi. Lokhu ngokwesishiyagalombili amalunga aleli dale evota ezama ukukhipha uZuma embusweni esithi uZulu walelo lizwe kaselathemba lombuso wakhe ngenxa yokungaziphathi kuhle.
Kwezempila kahle abuhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana igcikwane lengculaza o-National AIDS Council bathi bakhathazekile ngodaba lokumiswa kokubekwa kwamajazi omkhwenyana amakhondom emahoteleni kulandela ukukhalaza kwezethekeli zokholo lwesimoslem. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngaphambilini abokholo lwesi-Islam bengakakuvimbi abetholakala amajasi omkhwenyana la aphiwa kungelambadalo emakamulini okulala kanye lezambuzini emaweteleni. Bekuyindlela ebisetshenziswa ukukhuthaza izethekeli lozulu jikelele ukuzivikela lapho besiya emacansini. Indawo zemaweteleni zindawo lapho abanye abakhetha ukuya kizo ukuyazijabulisa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukuya emacansini. Kungalesi sizathoke kungezinye zendawo lapho bekubekwa khona amakhondomu njengendlela yokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa lokuthelelwa igciwane lengculaza kanye lokuzithwala kowesifazane engazilungiselelanga. Ngalezi nsuku akusenjalo ngoba engasatholakali amakhondomu la ngemva kokukhalaza kwezethekeli ezingamakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube likholwa lesi-Islam lapha eZimbabwe. UDube uthi imithetho elandelwa ngabavela kwamanye amazwe ivele ukuchaza njengehlazo ukuwabona nje amakhondomu lanxa esetshenziswa ngabathetheneyo.
Babe kuthatha ukuthi ngakibo vele awusozula ithola ikhondomu lisendaweni ezinjalo ngoba ngale umthetho iyabayalisa ukuhamba emacansini lomuntu ongasomi kakho. So abakukhangeleli abalama problems esiwafesayo, but ngapha silakho ukuthi singakusebenzisa njengendlela yokuncedisa labo abangakwanisi ukumathenga amakhondomu lawo. So kuya ngokuthi ukuthatha njani, but inkonzo ye-Islam ayiyalisi ukusebenzisa ama-contraceptions kumbe ukuzivikela kwendaba zamacansini.
UDube ukhuthaza uxazululwa kwalindaba kudingwe lapho kuyinkinga khona kube lokuzwisisana phakathi kwezethekeli ezilenkolo enjalo labenaki.
silabo ama sheikhs silabo abafundileyo kakhulu ku religion ye Islam ukuthi ngabe ufuna ukuzwa okugcweleyo bakhona bengabancedisa ukuthi isonto ye Islam ithini ngalawa ama condoms kumbe kungaziziphi ezinye indlela abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi laba bantu ngase bebuya akusoze kubayangise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Zakat Fund umnumzana Henry Balakazi uthi abavela emazweni alandela ukholo lwesi-Islam kumele bachasiselwe ngesimo esikuleli.
Islamically, we are for abstinence. We are against the idea of Islam. Sikuthaza ukulinda kweze ukuya emacansini kuze kuye kuthi abantu sebethethene. Asiphikisane lodaba lokusetshenziswa kwamakhondom ukuzivikela kumikhuhlane.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi lanxa engavumelani lalo mbono kulilungelo lakhe umuntu ukutsho angakufuniyo lakufunayo lapho ethe wahlawulela indawo yokuhlala okunjengehoteleni.
Umuntu angabhatala iroom lilungelo lakhe ukuthi kasafuni condom. Ama-hotel maybe banga-create floor. So mina le problem lakho, but umuntu uma ibhatala iroom icondom ayingafakwa ma ingayifuni. Kodwa emazweni lapho esivela khona emdulini kule fontena songanini ngwezithi ngane kwini akubhalwanga but ungakupress icondom yakho. So ngaso zathi phelise erumini. Erumini ulo mthetho wakhe umuntu angakuletha khonoko athinka kumakethe emahoteleni bangakuthatha.
Abenhlanganiso yababubhizimusi lezokwethekelelwa kwelizwe okubalisa elamahotela eyeZimbabwe Council of Tourism bathi bayazisekela ngokugcweleyo ihlelo eziqhutshwa ngabe-National AIDS Council zemikhankaso yokulwisana lokusabalala kwegciwane. Izizathu bathi zinengi ezenza abamahotela bamise ukuwafaka amakondomu ngoba lezi kuzindawo lapho abanye abeza lemuli zabo kungakho kungamelanga apho ngubonakala ebekwe ndawana yonke. Ubufakazi obukhona obugcizelelwa ngabe-UNAIDS buveza ukuba bebalutshwana kakhulu abathelelwa igciwane lengculaza ele-HIV emazweni alamakholwa amaningi esi-Islam nxa sekuqathaniswa latholakala esigabeni se-Sub-Saharan Africa okubalisa eleZimbabwe. Isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu kulesi sigaba se-Sub-Saharan Africa bebikwa belalo igciwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umqoqi obona ngokuqhutsha kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyabazi abantu abatshaye umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai unkosazana Thokozani Khubeka obulawayo izolo. Asizweni uBebe xoxa lo mnumzana Fortune Mlalazi owaphuma kubandla le-MDC kanye lo mnumzana Isaac Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Umlalazi usungula lingxoxo kuhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa kuFacebook nguGibbs Dube weStudio 7.
Mina lo Bebe sisuke ku-United MDC ngo-2005 sonke sibalekele i-violence koTsvangirai. Ukuthi waphinde wabuyela kanjani khona ngale hhayi uzaziphendulela. Kodwa yinto asevele yazi kumficile labo abakwe-MDCT okungaba sici khathesi kuzabafica ngelinye ilanga. Umnumzana uTsvangirai hhayi ukucabanga kuye kuyafika ekuqineni.
Sesilalela ubaba uBebe lapha-ke. Baba Bebe,
ngingakutsho ukuthi ngiyathokoza ukuthi uPresident uTsvangirai sekhulume ngakho njalo uthembisile ukuthi khona lo okwenzileyo uzajeziswa ngokufaneleyo. So ngibona ngani sekuyinto esilula ngoba abantu abakwenzileyo abanikwa khona siyabazi sokuthi ukuthi bazachazana-ke ukuthi bajeziswe nje baphule kwesijeziso okufanele basiphile.
Okuvele kungani kwenze kwaba lalokhu kuyini Bebe?
Nami ukuthi kwenzeke kuyini ngoba angizange ngibe lethuba lokuthi ngidingisise ukuthi kuvele kubangelwa kuyini.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Bebe, sicela ubambe khonapho ke. Lo baba uIsaac Mpofu lapha ecingweni, baba Mpofu akuphosela kho baba.
Masibuyele emuva, yikho uthola ukuthi kwazalwa igama elithi iGugrahondo Dube. Izano wena mfowethu ayiqalanga namhlanje ukuthi ibulale abantu. Izano ma abantu bethu bavusa amakhanda befuna ukuthi bayakhe isizwe siphile kahle izani yabulala dube
kodwa okwenza utsho ukuthi izani lapha kweni ngoba siyezuba bobhebhe ukuthi abantu bangkhona bayazakala ukuthi ngabantu abavela kubadlela MDC so ke izani siyangena njani khona pompo
no lalela ngikutshele dube izani ihlakaniphile ubhebhe engakhuluma kanjalo ukuthi yakwazi ukuthi abantu be MDC izani ihlakaniphile iyabuya nemali ifike ithenge abantu dube ithi hambani yoshaya abantu lina baza kube libona bengacabangela ukuthi lina lingaba lo dlame kumbe lingabulala abantu
ulapho lizwe umnumzana Isaac Mpofu ohlala kwele South Africa uFortune Mlalazi lo mnumzana Bednico Bebe ongumqoqi wenhlelo ze MDCT Bebe kuhlelo Zimbabwe Today.
Kwezemidlalo umgadli weqembu leBulawayo City umkhululi Moyo ufunga uthi lonyaka nguye ozaphakamisa isicoco esokuba ngumgadli olichayele kaningi emambuleni esigabeni sePremier Soccer League okuninga sikuzweni kuntathele izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje esiphalo ludaba ndawonye lezinye.
Umoyo utsho lokhu ngemva kokuba elichayele kabili emambuleni emdlalweni weqembu lakhe leleshabane mine ngomgqibelo. Lo mdlalo uphele iqembu leBulawayo City linqobe nge-3 kanyayi kanti amagoli kaMoyo atsho ukuba usehlohle amagoli ayisithupha kumidlalo yalonyaka njalo uthi akusensuku zatshwala engedlulanga amagoli alitshumi okulinani ebeselihlohlwe ngumgadli obedlalela iqembu leBantu Rovers uBukhosi Sibanda yena osewayadlala elizweni leSouth Africa.
6 goals Mzamba ngamdlula hayi 2 goalscorer yimi and I target the coach ngomthina was taking
umgadli weqembu lengezi Platinum Stars uTerence Tsokamanja ngomunye layo okhangelele isicoco seGolden Boot njengoba esehlohle amagoli ayisikhombisa ngemva kokuba ehlohle kanye lapho iqembu lakhe lichayele uMine nge-2-1 ngomgqibelo. Limpumela ibuyisele iqembu lengezi Platinum Stars phezu kwengalane yemihlomelo njengoba iqembu ebelikhokhela singena kwimidlalo yangempela viki ele Chicken Inn libe ngujikilobhanqa 1-1 lele FC Platinum. Iqembu lengezi lile mihlomelo ngamashumi amane njalo lichiya ele Chicken Inn ngomhlomelo wodwa kuthi endaweni yesithathu kule qembu leDynamos lona lile mihlomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo elinqobe leBlack Rhinos nge-1 kanya. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesine njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leDynamos kuthi endaweni yesihlanu kule qembu leHowmine lile miklomelo ngamashumi amathathu lantathu ikanti eleHighlanders lona elibe ngujikilobhanqa 0-0 leqembu leHarare City lisendaweni yesithupha lile miklomelo ngamashumi amathathu lambili. Emsileni wengalane iqembu leChurucho lithole umklomelo wodwa lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba yi-9-2 ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 0-0 lele yata kwathi iqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni eleBantu Rovers linqotshwe 1 kanya ngeletriangle. Intshantsho zanyakenye iqembu leCape United zihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni zile miklomelo elitshumi lesikhombisa njalo leli qembu lize lanqoba ngemva kwemidlalo embalwa lapho litshaya ele-ZPC Kariba nge-1 kanya ngesonto. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, emapopoma, sakuti. Raspo, it's the number 1 band for my dance today. Da, ematopu shada. Eki chumtwana lo uminangi amtanda. Nobu sewa ke nobu funubu mutata.
Uletatu lesa kuti sakale. Lesa kale, uletatu lesa kuti sakale.
Ras boom lo skater ingoma ethi yona ulithatha kuphi isanga leli sigqibela uhlolo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba besilazo.
Umkokheli we-MDC team Mnumzana Morgan Tswangirai usola udlakela oluqhamuke kubandla lakhe kobulawayo izolo lapho okutshaywe khona iziphathamandla zebandla ezigoqela uNkosazana Thokozani Kuphe.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi eZimbabwe kalikalungeli ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo Chris Gande silitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.